America nezuro yakazivisa kuti yange yatemera zvirango mwanakomana womutungamiriri wenyika Emmerson Mnangagwa Jr. amai Sandra Mpunga mudzimai weShoroma vakuda kwaTita Gray vakatemerwa zvirango muna 2020 uye vamwe vavanodyidzana navo. Mumwe atemerwa zvirango ndivaObey Chimuka vekambani inonzi Fossil Contracting inoshanda navaTita Gray yakapiwa basa nemari inosvika mamiriyoni makumi masere nemashanu emadhora kana kuti $85 million yekuvaka Bvuka Wapfuka kana kuti Mbudzi Roundabout muHarare. Mumwe atemerwa zvirango ndiamai Ncobile Magwizi vanoshanda nekambani yeSakunda yavaTita Gray. Mutauriri wemutungamiriri wenyika vaGeorge Chayamba vashora zvikuru kuiswa kwemakambani amuzvinabhizimusi vaTita Gray pazvirango vachiti chinangwa chenyika yeAmerica kuvhiringidza mabasa ehurumende.
The intention was never to attack individuals who don't matter anyway in terms of interstate relations. The intention has always been to cripple the economy, the Zimbabwean economy, and it's not for sure that they picked on suppliers of key inputs to a critical sector of our economy, namely agriculture.
Chinangwa achagara achiri chekuvhiringa vanhu vasinei nehurumende. Chinangwa achagara achiri chekuvhiringa upfumi hwenyika. Ndokusaka vananga makambani akakosha mukusimudzira zvirongwa zvehurumende mune zvekurima.
Asi America inoti zvirango hazvina kutemerwa nyika sezviri kutaurwa navacharamba, asi kuti vanhu vanotonga nedemo uye vanoita zvehuori zvinopa kuti vakawanda vanonge zvozve nemuromo. Asi nyanzvi mune zvematongerwo enyika vaGibson nyika dzino vati America haiteereri zviri kutaurwa neUnited Nations, Africa Union neSADC zvekuti zvirango zvibviswe.
America iri kupikisana nepfungwa dzevazhinji. Chokutanga, mubatanidzwa weSADC wakadeedzera ukati zvirango zveupfumi ngazvibve. Mubatanidzwa zvakare weAU ukadeedzera zvimwe chete kuti zvirango zveupfumi ngazvibve. Uye zvekare UN Special Rapporteur on Sanctions, Madam Elena Doan, muna October vakaisa ripoti yakaratidza kuti zvirango zveupfumi zvakaiswa neAmerica nedzimwe nyika dzekumadokero zviri kukanganisa zvikuru zvinhu zvakawanda mukuti zvifambe zvakanaka muZimbabwe.
VaOwen Liwayo vanoshanda nePlatform for Youth Development vati kuiswa kwezvirango kunobatsirawo mukuti vanoita huori munyika nekutyora kodzero vazive kuti zvavanoita zvakaipa uye zvine mubayiro.
Saka zvoratidza izvo kuti vanhu vachitemerwa kuda zvoratidza kuti vari kuonekwa zvavari kuita vari kunze. Saka izvi nyaya zvemarengo zvepfumi zvotaurira izvo kuti huori, vanhu vari kuita huori zvikuratidza kuti vari kuonekwa uyezve vari kuita vari kupiwa zvirango zvekuti vashandure maitiro avo uyezve nekodzero dzevanhu. Nokuti takatanga kuisa zvirango zveupfumi inyaya yemabatirwo aitwa vanhu munomu, inyaya dzekukanganiswa kwekodzero dzevanhu. Saka zvinoratidza kuti kodzero dzevanhu hasati dzanyatsokujeka, hasati dzagadzirisika.
Vanoongorora nyaya dzezveupfumi vamasimba kuchera vatiwo zvirango ibakatwa rinocheka nekwese. America yabvisawo mamwe makurukota nevaimbova makurukota ebato reZANU-PF pazvirango. Vaimbova mutauriri webato reZANU-PF uyewo vari nhengo yeZANU-PF varugare gumbo ndeumwe wevanhu zana nemakumi manomwe vabviswa pazvirango. Vagumbo vati vafara zvikuru sezvo vanga vari kutambura kuwana mari dzavo kunze kwenyika.
Aiwa, ndafara zvikuru because ndanga ndava namachallenges akawanda zvikuru. Mabhendi angu accounts anenge ari munonso kana muus dollars anga akadzidzagwa. Saka ndasati takwanisa kuoperesa zvakanaka. Saka hai, zvinofara zvikuru kuti zvaitika izvi. Ndatimboti ende zvava zvabvira nyaya dzii dzamasanctioni dzabva tata taiza kuoperesa normally.
Vamwe vabviswa vanosanganisira vaDavid Chapika, vaIgnatius Chombo, vaNicholas Koche nevamwewo. America yakatanga kutemera vamwe vakuru muhurumende yeZimbabwe zvirango muna 2003. European Union yakatemerawo vamwe vakuru vehurumende ava zvirango muna 2002 asi hurumende yezimbabwe inoti zvirango izvi zvakatemerwa nyika mushure mekunge hurumende yapa ivhu kuvatema asi America inoti yakaudza Zimbabwe kare kuti iremekedze bumbiro remutemo yayo kuti zvibviswe. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.